nepamusana pekuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchikwira, vanorwira kodzero dzevakaremara vari kukurudzira hurumende kuti iwedzere rubatsiro rwayo kune veruzhinji, kunyanya vakaremara, sezvo achiti upenyu hwavo huri kuvaomera nekuda kwekuvepo kwechirwere checovid-19. Kurudziro iyi yakabuda pamusangano wakaitwa Mugweru neZuro pakati pesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights nemamwe masangano anoshanda akazvimirira. Muzvare Belinda Msesengwe vesangano reMidlands Association for the Protection and Welfare of the Blind vakati vakaremara vakawanda vanorarama nekupema, vamwe vachirarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa. Muzvare Msesengwe vakati kunyange hazvo hurumende yakarerutsa mitemo yelockdown, vakawanda vakaremara havasi kukwanisa kuwana chauviri nekuti veruzhinji havana mari nekuda kwekusamira zvakanaka kwakaita upfumi munyika. Vakatiwo kunyange hazvo hurumende yakaisa chirongwa chekubatsira vanotambura nekuvapa mari yekubatsirikana panguva yecovid-19, vakaremara vakawanda vazwana mari iyi, izvo zviri kuita kuti zvinhu zvivaomere.
Zvimwe zvave nani hazvo nekuti mabasa kwavhurikawo, plus mabhazi akwanisa kufamba, zvimwe zvese zvakuitika zvamboe nani, asi zvichakabata kuvamwe vedu ndokuti masanitizer chaiwo hapatorina. Handizivi kuti pangagadzirikwa sei kuti vari disabled vakwanise kuwana masanitizer, vakwanise kuwana mamask, nekuti kuti ndigone kuwana mari yekutenga maski masanitizer pachakangorema siku nanhasi uno.
Muzvare Msesengwe vakatiwo rimwe dambudziko guru rinosangana nevasingaone kunyanya inyaya yekushaya ruzivo rwakakwana pamusoro pechirwere checovid-19.
Ipapo pakanyanya kuposheka zvikurusa nekuti papa vanga sanifangwa kuti pakatanga paitwa mabrail papers tigone kunyange kuverenga otoga. Zvakatinakira izvozvo kuti ndikaona information iyi yakaiswa in brail ndogona kuzviverengera ndoga, ndoti vamwe vedu hatisi tose katine maradio, hatisi tese tine matv yekuti ndichagara pasi ndoteerera, vamwe havana. Asi dei takagadzirigwawo nyange zvimapamphlets zvedu zviri in brail, zvazvichatinakira.
Mukuru wesangano reQuadriplegic and Paraplegic Association of Zimbabwe, amai Audrey Rusike, vakatiwo vakaremara vakawanda vanoda zvikwanisiro zvinovabatsira mukurarama kwavo nguva nenguva, asi nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu vakawanda vavo havakwanisi kuzvitenga. Vachipa muenzaniso wevanhu vanorarama nechirwere checerebral palsy, amai Rusike vakati zvakakosha kuti panoiswa mitemo seyekuedza kudzivirira chirwere checovid-19 hurumende iyeuke kuti kune vanhu vakadaro.
Ona kuti pamunhu wakaremara takaafektwa zvakanyanya, chekudya mumba hamuna, zvekushandisa zvacho kuti ndisabatira chirwere hapana, nekuti seni ndiri pauche ndinobatsirwa kusumudzwa kuenda pauche, kana ndichida kukwira mubhazi mazupuko akati kuuyawo ndinosumudziwa. Asi iye zvino tikatarisa mazupuko mazhinji haana masanitaizwa, ndiringosumudzwa nemunhu ana maoko ake ndobatira pasimbi dzisina kusanitaizwa, saka tiri paexposure yakanyanya panyaya dzokubatirwa chirwere, nekuti tiri kubatsirwa navanhu vasina zvakakwana, isiwo tisinawo zvakakwana.
Munyori mukuru wesangano rezadhr Dr. Norman Matara vakaudza Studio 7 kuti zvimwe zvezvakabuda pamusangano uyu zvakakosha zvikuru, sezvo zvichibudisa pachena mamwe matambudziko ari kusangana nevakaremara panguva ino, asi iri kutaurwa nezvavo.
Kana takagara semapolisi makers tichiisa mapolisi ekutraya kudzivirira vanhu, tinofanira kungewo tichitarisawo vamwe vanhu vakasiyana siyana, nekuti tanzwa nhasi nekuti kune vamwe vanoshanda nevana vanoita zvecerebral palsy, vana vari kurarama vane disability. Isusu takati vanhu vese ngavapfeke mask, but tanzwa kuti vana ava vari kunetsekana nekuti havakwanisi kupfeka mask nekuti condition yavanayo inoitsa kuti vanogara vachibuda rute mumakanwa. Saka isusu tinenge takangoti munhu pfeka mask, but munhu iyeye hakwanisi kupfeka mask. Vamwewo vanorarama nemadisabilities havakwanisiwo zvakare kuti vaende kuzvikoro kunodzidza, takati vana ngavadzokere kuzvikoro vanodzidza, but tiri kunzwa kuti kune vamwe vana vasinganzwi vanodependa nekuona ticha vachitaitoti lip reading iye, but isi kuti ticha iyeye ngaange akapfeka mask. Saka vana ivavo even kutodzidza kwavo kwatova affected.
Sangano rezadhr riri kuita misangano yakadai munzvimbo dzakasiyana siyana munyika nechinangwa chekuda kuziva matambudziko ari kusangana neveruzhinji pakatariswa dambudziko rechirwere cheCovid-19 kuitira kuti rigokwanisa kupanga mazano anozobatsira kuhurumende. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vaviri vakafa munyika nechirwere cheCovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pamazana matatu negumi nevatanhatu. Hurumende yakazivisawo kuti vanhu zana nemakumi masere nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi uye vanhu vose ava vanhu vagara vari munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru gumi nezviviri nemakumi mana nevanomwe kana kuti 12,047. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru zvipfumbamwe nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevana zvichitevera kupora kwevanhu makumi mashanu nevasere nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave chiuru nemazana masere nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 1,837. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzana Musengi.